manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitsetenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 1 2023 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Jonga kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mukuru muhurumende yeAmerica oshanyira Zimbabwe nhasi munhaurirano dzinonzi dzakakosha pakudyidzana kwenyika mbiri idzi. Varairidzi votanga kurangwa mabasa nhasi vachiti havasi kufara nemari dzavari kutamberiswa. Zanu PF yotaura nezvetsvakiridzo yakaitwa neAl Jazeera panyaya yehuori hunotyisa hunonzi huri kuitwa nevakuru vehurumende. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica kana kuti Deputy Assistant Secretary Bureau of African Affairs vaRobert Scott vasvika muHarare nhasi kuti vatange kuita hurukuro nehurumende vemapato anopikisa pamwe nevamwe vemasangano akazvimirira. Asi vatori venhau veStudio 7 neveNewsday varambidzwa kupinda panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport pasvika vaScott. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ambassador Robert Scott Falls vatori venhau pavasvika kuti shoko ravabva naro kuAmerica nderekukurudzira Zimbabwe kuti iite sarudzo dzakachena.
Hano kuti ndiite misangano nehurumende, masangano akazvimirira ega nevamwe vanoita zvematongerwo enyika zveupfumi nekugarisana zvakanaka kuti ndinzwe zvavanotaura uyewo pamwe nekusvitsa shoko randabva naro. Kuamerika retarisiro yekuti kuitwe sarudzo dzine runyararo.
Zimbabwe iri kutarisirwa kuita sarudzo muna nyamavhuvhu sekutaurwa kwakamboitwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanotara zuva resarudzo. Mutauriri webazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaLivid Mungejo vaudza Studio 7 kuti kushanya kwavaScott kwakakosha zvikuru.
Musangano uyu ndeumwe wemisangano yakawanda yatiri kuita neAmerica kuri kuda kugadzirisa ukama hwedu isu seZimbabwe neAmerica. Isu seZimbabwe tiri kuti tinoda kuva shamwari yenyika dzese tishaiwe kana hwani watinovengana naye. Saka zvese zvakaitika pakati pedu neAmerica izvi ndozvatiri kuti ndozvetinodonzo nazvo kuti tigadzirisane tivake ukama hwakanaka tinzwanane.
Vatiwo vakatotanga kuvaka ukama uhwu kuburikidza nemusangano weUS Africa Leader Summit wakaitwa muna zvita muAmerica. VaScott vari kutarisirwa kutaura nezvematanho achatorwa kuzadzikisa zvakabvumirwana pamusangano weUS Africa Leader Summit uyu. Vachataurawo nyaya yekuti Zimbabwe ingabatsirwa sei kugadzirisa dambudziko remari ino zvika mabhiriyoni matanhatu kana kuti 6 billion dzakawedzerwa pazvikwereti zvainayo kunyika nemabhanga ekunze. Panyaya yekurambidzwa kweStudio 7 neNewsday kutora nhau panhandare yendege vaMugejo vati vane urombo nezvaitika. Hapana zvikonzero zvanga zvapiwa nehurumende kuti semutori wenhau weStudio 7 newebe panhau reNewsday varambidzwa kupinda asi vamwe vatori venhau vachibvumidzwa. Nyanzvi mune zvematongerwo nyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vakurudzira hurumende kuti iremekedze kodzero dziri mubumbiro remutemo yenyika iro rinotendera kuti vatori venhau vashande vakasununguka.
Hakurambidzwa kwevatori venhau chinhu chisingafaniri kuitwa nokuti nyika ino ine bumbiro romutemo rinoti vanotora nhau vanofanira kudaro kutora nhau ikoko vakasununguka.
mushandi mukuru ku public affairs kumuzinda we America muZimbabwe amai Meg Riggs vati vanga vaine urombo kuti pane vamwe vatori venhau varambidzwa kuita basa vakatiwo vanga vasina kumbosiviswa kuti vatori venhau vanga vakokwa kunandare yendege imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Vekezela Gumbo vanoshanda nesangano reZimbabwe Democracy Institute vaudze Studio 7 kuti kushanya kwavaScott uku kunoratidza kuti America ine chido nekudyidzana neZimbabwe
kunoratidza kunofanira kusenda message kugovernment kusenda message kugovernment kuti US United States is interested in re-engagement negovernment yeZimbabwe.
VaScott vari kutarisirwa kuva munyika kusvika musi wa 5 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawe.
Vamwe varairidzi vanonzi vabatana nhasi pasi pegungano riri kuzvidaidza kuti #TeachersForUSD vakatanga kurangwa mabasa vachiti vanoda kuwedzerwa mari dzemihoro idzo dzavanoti hadzisi kukwana kuti vararame upenyu une yemurika. Vati vari kuda kuti mari yavo iwedzerwe kubva pamadhora ekuAmerica 250 kana yabatanidzwa yose nemari yekufambisa needzimba kusvika pachiuru ne250 emadhora ekuAmerica pamwedzi kana kuti US$1,230. Mutoro wedu wenhau Frank Chikore anotipa nyaya iyi.
Mutungamiri wesangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vati vafadzwa zvikuru neuwandu hwevarairidzi vasina kuenda kumabasa nhasi.
Nhasi muzvikoro 56.7% pamacalculations ataita nestatistics atawana havana kuenda kubasa. Tisingavereki vanga vachirwara kana kuzvimwe zvikonzero asi maticha ari kutoti haasi kuuya kubasa kusvika muhoro wavo wagadzirwa.
Ongororo yataita muHarare yabudisa pachena kuti vamwe vadzidzisi vanga vasiri pabasa nhasi muzuva rekutanga kuramwa mabasa uku asi vamwe vanga vachidziya mushana uyewo vamwe vanga vasimo muzvikoro. Asi vamasaraure vati vanotarisira kuti varairidzi vazhinji vachabatana nevamwe mushure memusangano weNational Joint Negotiating Council kana kuti NJNC wange uchitarisirwa kuitwa nhasi asi wanzi wozoitwa mangwana. Vachitaura nezvemusangano uyu murongi wemisangano musangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions vaCharles Chinosengwa vati musangano uyu hauna kuzoitwa sezvange zvakatarisirwa.
Tanga tine tarisiro yekusangana nehurumende nenguva dza10 o'clock sezvanga zvakaiswa pavakati tituye tisangane. Hurumende ikazokumbira zvakare kuti paita musangano wechimbi chimbi wanga uri pakati pegurukota rezvemari negurukota rezvevashandi nachairman wePublic Service Commission nemanegotiators ehurumende unova musangano wazopa kuti vazokumbira zvakare kuti ino musangano wei watanga tiri supposed kunge tichiita nhasi uzoitwa muzuva ramangwana mangwanani nenguva dza10 o'clock.
Mutungamiri werimwe remasangano evarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ vataka vafira zhou vaudza Studio 7 vari kumasvingo kuti nhengo dzesangano ravo hadzisi muurongwa hwesangano #TeachersForUSD uhu pari zvino kunyange hazvo vachitsigira nyaya yekuti varairidzi vapihwe mari dzemihoro inovakwanira.
Sevanhu vanotungamirira tinofanira kunge tinge tichitaura chokwadi. Chokwadi chiriko ndechekuti varairidzi vasina kuenda kuchikoro iCyclone Freddy. Kana varikowo vasina kuenda kuchikoro neurongwa hwakarongwa humwe hweUS dollar zvinokurudzirwa.
Vazhou vativo sePTUZ vachasvitsa zvichemo zvavo kuhurumende kuburikidza nemusangano pakati pehurumende nevashandi vayo weNational Joint Negotiating Council mushure memhinduro yavakapiwa nePublic Service Commission pavakainyorera tsamba yenhona dzavo vakanzi vasvitsa zvichemo zvavo kuburikidza nemusangano weNJNC. Mutauri webazi rezvedzidzo vachaungana ndoro vati
tinonzwa kufara chaizvo nekuti varairidzi vauya vakawandisa. Uye tikuona kuti hakuna varairidzi vachada kunzwa zvokunzi hanzi handeikumastrike zviri kutaurwa nana Atusi.
Asi gurukota rezvevashandi vapowo mavhima vaudza Studio 7 parunhare kuti timbomira kutaura nezvenyaya iyi kuti vape nhaurirano dzamangwana mukana. Zvichakadaro, gurukota rezvidzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murwira vaudza dare reparamende kuti vashandi vemayunivhesiti vanogona kutambira mari dzavanoda kana vakashanda nesimba kusimbaradza nyaya dzeumhizha, vachiti mayunivhesiti anogona kuita mari inosvika mamiriyoni matatu pagore mukati memakore matatu ari kutevera kana akasimbaradza nyaya dzeumhizha. Vamurwira vataura izvi vachipindura zviri mugwaro renyunyuto rakasvitwa kudare iri nevadzidzisi vemayunivhesiti ehurumende avo vanoti vanoda kuwedzerwa mari dzavanotambiriswa. Vamurwira vati mari dzevashandi vemayunivhesiti hadzibhadharwe nehurumende, asi vati mari idzi dzinobva kumakanzuro emayunivhesiti aya, asi hurumende ichingopawo mayunivhesiti aya mari yerubatsiro chete. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Munyori wekanzuro yeBikita vaPeter Chibi nasi vamiswa pamberi pedare reBikita Magistrate vachipomerwa mhosva yeuori mushure mekutenga zvikakarara zvemotokari dzemamaneja anosanganisira ivo zvisiri pamutemo. Vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vatongwe vachibva kumba. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
VaChibi avo vakasungwa nezuro nebazi reZimbabwe Anti-Corruption Commission kana kuti ZAC ikavaendesa kumapurisa ekuBikita vanzi nemutongi waDare vatakawira mugabe vazodzoka kuDare musi wa17 mwedzi uno. Vanzi vasiye gwarawo rekufambisa pamwe nekuzvipira kumapurisa musi wechishanu wega wega. ZAC inoti vaChibi vakatyora chikamu 91 chemutemo weFinance Management Act Chapter 22.19 apo vakatenga zvikakarwa zvemotokari dzerudzi dzemhando yeToyota GD6 nemari inosvika mazana maviri nemakumi maviri nemapfumbamwe zvemari yekuAmerica US$222,900 vasina kupuwa mvumo nehurumende. Hatina kukwanisa kubata gweta ravaChibi vaPhilip Shumba vemutendi muDC and Shumba Legal Practitioners kuti vatipe devi ravo, asi mutauriri wesangano revagari veBikita Residents and Ratepayers Association kana kuti Bira vaMark Mutengani vati vafara zvikuru nekusungwa kwemukuru wekanzuru achikomerwa mhosva yehori.
Saka ishe Bira tinogamuchira zvakanyanya danho riripo, zvinogona kunzi ikeshe riri, tinotenda danho raitwa nezvakiro rokutaura kuti iroro uye tauviva kuti haisi catch and release nokuti nyaya inoumbwa wakakwana huripo kuti motikari dzakatengwa nemari dzevagari zviri criminal, tingati zviri pamutemo wokuti mava vashandisa mari yatinoti mapublic funds.
Zeki yakaferefeta nyaya iyi mushure mekuchema-chema kwevagari vakatengwa motokari idzi dzikanyoreswa mumazita evakuru vakuru vekanzuru iyi kwete zvinotarisirwa pamutemo sekuti dzive mudziyo wekanzuru. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Bato reZANU-PF nasi raita musangano waro wekutanga gore rino wePolitbureau uye rinoterera kufara neuwandu hwevanhu vari kuenda kunonyoresa kuvhota. Asi izvi zviri kuitwa paine mhute sezvo paine tsvakiridzo yakaitwa neAl Jazeera iri kutarisirwa kuburitswa nhasi ine nyaya dzeuori hunotyisa hunonzi huri kuitwa nevatungamiri vebato iri nehurumende. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mushure memusangano wanhasi, mutauri webato iri vaChris Mutsvangwa vati veruzhinji munyika vari kufara nezvirongwa zvekusimudzira upenyu hwavo zviri kuitwa nebato reZANU-PF zvave kupa kuti vanyorese kuvhota.
Tikutokumbira kuti vheki vai achitopiwa imwe mari dzose dzakatwa ndiye nekupamidzira nguva pamwe chete nekusimbisa vanosenza kuvheki kuti mutoro unopiwa vanhu vada kurejista uitwe mishoma. Isu tinotichiona kuti gavhumeni adzirefei kuti vanhu vangawane zvikuru kumaruzevha kune transport vachikwanisa kuti vanorejista sezvo musuo wekodzero waakusvika padhuze. President vakangoita proclamation 2 days later. Mazuva maviri anotera hapana achakwanisa zvakare kuti azova anovhota mutsano.
Vamutsvangwa vativo vanofara nechirongwa chavo cheself-verification icho vati chiri kuratidza kuti bato ravo rine vatsigiri vakawanda uye richakunda musarudzo. Vaenderera mberi vachiti vatsigiri vebato ravo havasi pamadande mutande seemapato anopikisa uye izvi zvicharatidzwa nesarudzo dzichaitwa muna Nyamavhuvhu. Vakafanobata chigaro chemunyoro anoona nezvesarudzo mubato guru rinopikisa reCitizen Workers Coalition for Change va Ian Makone vauza Studio 7 kuti ibasa rezveki kuona kuti wese anoda kunyoresa kuvota aita izvi pasina matambudziko.
Isusu tinotaura takamirira macitizens kuti macitizens havana mari yekukwira mabhazi nezvakadaro izvi kuti vaende kuma 63 city centers kunoregister. Zvekuti isusu zveki ngaiunze blitz. Blitz inoitika nguva yese yese before a general election. Indicated kuti tichakupa blitz iri kuuya asi havasati vatibhadheti vachirayo. Ndo zvatikudhimanda izvizvi on behalf of citizens. Hazvinei nemasikati yana.
Triple C ine zvirongwa zvakaita semugwazvo neregister elect and protect izvo iri kuita kukurudzira vatsigiri vayo kunyoresa kuvota uye inoti ichakunda kana sarudzo dzikaitwa pajekerere. Vamutsvangwa vatiwo pane vamwe vanhu vasiri kufara nekupa masimba eupfumi kwakaitwa nebato ravo kuvatema munyaya dzezvezvicherwa zvikuru sei varungu vachiti ndivo vave kutaura zvisina maturo zvakaita sezvinonzi zvichaburiswa mufirimu nenhepfenyuro yeAl Jazeera nhasi. Nhepfenyuro yeAl Jazeera inonzi ichaburisa firimu rinoratidza uori unonzi huri kuitwa nevakuru vakuru muhurumende vachishanda nevamwe vari mubato rezano PF.
Saka tiri kupembera mabasa iwayo kuti vana vadiki vari kupfuma nenyaya yegoridhe, asi pane program iri kuitwa paAl Jazeera yekuda kusoropodza nyaya yegoridhe yemuzimbabwe iri kutora vana makimireni vakanga varivo vashasha dzegoridhe dzaisimagla vava kusvotwa kuti vanhu vavaisevana vadiki vavaisiye dzesa dzaashoroma dzemari izvi zvichiitwa nekugona kwapurezidendi nezano PF.
Asi vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vapride Mukono vaudza Studio 7 kuti mashoko aya anobudisa pachena kuti ZANU PF haina kuzvipira pakurwisa uori.
Nyaya iripo haisi yekuti pane vakaimpaviwa, inyaya yekuti nyika yezimbabwe iri kurasikirwa neupfumi hwakawanda chaizvo huchienda mumaoko emagororo nembavha dzinovashamwari hama uyezve pamwe nevadiwa veivava vanenge vachitonga vakaita savamutsvangu. Upfumi hwenyika hungaparadzikana vashoma nevanhu vashomanene mubva mati ndova makaimpawa iyo nyika yese iri mukati menhamo yakaita seri muzimbabwe irikuvaonesa pfumi, irikuonesa nyika yese pfumi.
Mubato rezanu PF hamuna kuwirirana panyaya iyi zvakapa kuti nyaya yainge yanyorwa neimwe nhengo yebato iri Dr. Masimba Mavaza kuna kurira nyoka mhenyu vaHubert Angel vari kubudiswa munyaya yeAl Jazeera vachinzi vakatenda kuti vari kushanda nenhengo dzebato rezanu PF kuita uori imbobviswa asi ichizodzoserwa zvekare nhasi. Vamutsvangwa vatiwo pamusangano wanhasi mutungamiri webato iri nenyika vaEmerson Munangagwa vati vakazvipira kupedza dambudziko rekushandiswa kwezvinodhaka uye vati vakurudzira vechidiki kuti vaite zvemabhizimisi kuti vaite raramo yakanaka. Vamutsvangwa vati vaSidhi Nsekera Mai ndivo vadomwa kuvasa chigaro wekanzuru yana Sorojena vebato iri kana kuti Elders Council. Vatiwo nhengo itsva dzedare repolitbro dzapiwa mabasa adzo adzichange dzichiita mukati memakore mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Komisheni inoona nezvesarudzo muNigeria yeIndependent National Electoral Commission kana kuti INEC inotiva Bola Ahmed Tinubu ndovakunda musarudzo dzemutungamiri wenyika dzakaitwa nemusi wemugovera. Vamwe vakazovhota havo nemusi wesvondo sezvo painge paita zvimhinga mpinyi. Kuziviswa nhasi kwezvekukunda kwavatinubu kuri kuuya kwaperawo zuva rimwe chete vemapato anopikisa anotire People's Democratic Party rinotungamirwa nava Atiku Abubakar uye reLabour Party rinotungamirwa nava Peter Obi vagunun'una. Vatinubu vanonzi vane mavhota anodarika mamiriyoni masere nezviuru mazana masere kana kuti 8.8 million votes. VaAbubakar vakawana mavhota anoda kusvika mamiriyoni manomwe kuchiti vaObi vachiwana mavhoti anoda kusvika mamiriyoni matanhatu. Pavanhu mamiriyoni makumi masere nemanomwe kana kuti 87 million vakanyoresa kuvhota, vanhu mamiriyoni makumi maviri nemashanu kana kuti 25 million ndo vakavhota chete. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavilas Musanganya uye weStudio 7 nenyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika muchinafundo Chipo Dendere nezvenyaya iyi.
Ndikuona sekuti vazhinji vari kuchema. Ndakatichotaura nevamwe ndichiti zvafanana nezvakaitika kwedu muna 2018. Vazhinji vechidiki vakanga vane tarisiro kuti vaPeter Obi vachahwina. Asi hazvina kubuda sekudaro. Maonero angu ndeyekuti chanetsa ndechekuti veruzhinji havana kuvhota. KuNigeria kune vanhu 90 million vanga vakaregista kuvhota. Asi vazovhota vanoita ivo 25 million or less. KuLagos kune support zhinji yavaPeter Obi. Kune vanhu 7 million vanga vakaregista kuvhota. Asi 1 million badzi ndo vakabuda kunovhota. Vanhu vari kuti ivo bato riri kutonga rakadzivirira vanhu kuti vasakwanise kunovhota richivaomesera.
Pane zvingadzidzwe neZimbabwe here pane zvatiri kuona tichiona kuti Zimbabwe yakatarisana nesarudzo?
Takagonwa neNigeria zvotaura zvavakambona. Media iri free, kune mamedia houses akawanda inganodarika 30. Dambudziko rekuZimbabwe nderekuti vanhu vakwanise kuregista. Izvezvi Zimbabwe ine vanhu 8 million vanofanirwa kunge vachivhota musarudzo dzatatarisana nadzo. Asi pavanhu 8 million ipapo, only 5 million have registered to vote. Zvichireva kuti pane 3 million vasati vakwanisa kuregista to vote. Saka ivavo 3 million vanofanira kubatsirwa kuti vakwanise kuregister to vote. Zeki inofanira kuwedzera maregistration centers. Chechipiriwo mapato ese anofanira kuva nemapolling agents avo. Chimwe chakakosha ndechekuti kuye mainternational observers. Zvakabatsira izvozvo kuti hakuna kunyanya kuitika violence.
Kopanyaya yekubatana kwevanopikisa.
Ipapo pakakosha. Nekuti vanhu chavasiri kuziva ndechekuti vaPeter Obi vakanga vari member yePDP kusvika gore rakapera tingati muna January. Saka muna January imomo makava nekusabatana mukati nePDP kufanana nezvakaitika kuMDC kutanga kwa2018. Mukunetsana ikoko vaPeter Obi vaifungwa kuti vachaita chicandidate wePDP. Hazvina kubuda sekudaro. VaPeter Obi ndobva vabuda ndobva vanojoina Labour Party.
Vanga vari muongorori wenhau dzezvematongerwo enyika muzvinafundo Chipo Dendere vachitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7 vari kuBoston muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chibimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu 32 vafa, vamwe 75 vakakuvara mushure mekunge chitima changa chakatakura vanhu chadhumana nechanga chakatakura zvinhu muGreece. Zvitima izvi zvadhumana muguta reTembe makiromita 330 kana kuti 380 kilometers kubva muguta guru renyika iyi reAthens. Chitima changa chakatakura vanhu chande chine vanhu 350 kana kuti 350. Gurukota rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAnton Blinken nhasi vati havasi kuona kuzvipira kweRussia neChina panyaya yekuunza runyararo muUkraine. VaBlinken ava vari kushanya kuUzbekistan vati kana Russia ikaratidza kuzvipira mukupedza hondo, America yakagadzirira kushanda nayo. Asi vanoti mashoko emutungamiri wenyika yeRussia vaVladimir Putin ekuti vari kuda kuti matunhu avakapamba aramba ari pasi peRussia haratidze kuzvipira. VaBlinken vati zviri kutaurwa neChina kuda kuti pave nerunyararo zvakanaka, kuti panda kutenge paine runyararo zvinhu zvakanaka chose, asi zvairi kuita hazvienderane nezviri kutaurwa. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tiri kutarisa mabasa ekubatsira vanoshaya ari kubatwa namuzvare Sera Makwara. Avakaparura sangano rinonzi The Rudo Project riri kubatsira vanoshaya vari kumusha kuZimbabwe. Muzvare Makwara, avanogara nevabereki vavo mudunhu reMaryland muno muAmerica, vanobatsira nekubhadharira vana mari dzechikoro uye kuvawanisa zvikwanisiro pamwe nekubatsirawo masangano anochengeta nherera. Sezvo takundikana kuvabata nekuda kwekubatikana kwavo nenyaya dzedzidzo, taita hurukuro nababa vavo vaSolomon Makwara, tikatanga nekuvabvunza kuti mwanasikana wavo akatanga sei chirongwa chekubatsira ichi.
Pakaitika COVID kuZimbabwe paya pakaitwa malockdown, akatanga achibatsira achitumira mari yekuti chikafu chitengwe chichiendeswa muDzimba dzavo vakanga vasingakwanisi kunge vachiwana chikafu panguva iyoyo. Achibva azobva ipapo ndokuchitanga kutsvaga mari dzekuti izvo vana vanenge vachienda muzvikoro vakwanisa kutengerwa zvinoshandiswa muzvikoro kunge vachinyora uyezve nemaschool bags anenge achidiwa nevana nebhutsu. Akanobatsirawo zvakare achitsvaga zvinhu zvakaita kunge semadiapers nezvimwe zvakadaro zvinodikanwa pautano hwevana vasikana vechidiki vachiri kukura, achipota vachiendesa kuma orphanage homes kana kuti achiendesa muDzimba mune vana vanenge vachida rubetsero rwakadaro.
Vakawanda vezera rake vangada kunzwa kuti chii chakaita kuti anga achiita pfungwa iyoyi.
Pfungwa iyi yekuti akwanisa kunge achibatsira yakatanga mugore ra2013 patakaenda naye kuZimbabwe. Saka achiona iye kunetsikana kwaita vana vasina pekugara vanga vari mastreets vachikumbira chikafu, zvakava zvinhu zvakamubata zvikuru. Ndopa akatanga kuchiverenga nekuda kuti anzwisise kuti chii chiri kumboitika kuZimbabwe, nokunzwisisawo zvakare kuti izvo chirwere chakaita kunge cheHIV AIDS nezvimwe zvakadaro zviri kukontribhuta kuti vana vange vasina vabereki vachizopesirawo vamwe vana vamumastreets, uyezve nekungotambudzikawo kunongo kuchingoitawo vanhu mukati mekurarama. Ndokumwe kwakamuita kuti anzwe kuda kubatsira.
Imiwo sevabereki vake muri kumubatsira nenzira dzipi?
Tiri kubatsira Sera pa project yake inonzi Rudo Project nekumutsvagirawo mari kuti akwanisa kunge achiwanawo mari dzekuti anga achitenga zvinhu achikwanisa kunge achitumira kuZimbabwe. Saka tinobatsirawo kuti izotinge tichitsvagawo mari tiri pamwe chete, tichibatsirawo futi zvakare kunyange paanenge akuchitumira zvinhu zvake kuZimbabwe, tinobatsirawo zvakare nekutsvaga vanenge vachikwanisa kunge vachitumira zvinhu kuZimbabwe kuti akwanisa kunge achitumirawo ikoko. Uyezve tinobatsira zvakare nekuti akwanisa kunge achiwana nzvimbo dzekuti anga achibatsira. Tine vamwe vatinoshanda navo variko kuZimbabwe ikoko vachakaita kuti anga achikwanisa kunge achishanda navo kuti akwanisa kunge achisvitsa rubetsero irworwo. Saka tiri kubatsirawo mune zvese zvaanenge achida kuti organization irambe ichienderera mberi nekubatsira kwainenge ichiita.
Semwana wechikoro ari kuzvikwanisa sei kuti uko ari kuita zvezvidzidzo zvake, uko ari kuita zvesangano rake?
Anotiwo kana yangu yechikoro anombotarisawo pane zvechikoro, omboita zvechikoro. Kana vachinge vavharawo kuchikoro ndopa anonyanyotarisa manje paorganization yake achiona kuti izvo angaramba achisumudzira sei.
Ko rutsigiro rupi rwaari kuwanawo kubva kune zvizvaro zveZimbabwe zviri muno muAmerica?
Ari kuwana rubetsero kubva kune ruzhinji rweZimbabwe vari muno kuburikidzawo nekudoneterwa mari dzekuti akwanisa kunge achitenga zvinenge zvichidiwa, kana takwanisa kunge achitumira mari dziri mari chaidzo kuti akwanisa kunge achibhadharawo maschool fees kana kutumirawo maschool supplies.
Shoko ramungasiyira vateereri pane inonguva.
Ndinongokurudzira vechidiki kuti kana paine zvavanenge vainazvo mukufunga kwavo kuti varambe vachishanda sekutsvaga kwakaitawo musikana wayo kuti ndezvipi zvandingaite kuti ndikwanise kunge ndichibatsira.
Ko vanoda kuziva zvakawanda pamusoro pethe Rudo Project?
Vanokwanisa kuenda parudo project, rudoproject.org, kana kuti paInstagram @rudoproject, uyezve anowanika zvakare paFacebook The Rudo Project. Kana pane anenge achida kuti vakwanise kuwanawo information yakawanda, kana kuti vanokwanisawo kutiwo zvavanga vachibatsira, kana even vari kutsvagawo zvakare rubetsero vanokwanisa kuti vaendewo pamawebsite andataurai.
Vanga vari vaSolomon Makwara, baba vamuzvare Sera Makwara, vane sangano ravo reThe Rudo Project vari parunhare mudunhu reMaryland muno muAmerica neStudio 7. Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nyaya yekurudzira yekuti vari kunze kwenyika vadzoke kumusha kunonyoresa kuvhota. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai nemufaro semazuva ose, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiyamina Gaino Pumedesaidi.